vatoma zvidzomba vakumbovhara zviborani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti chief election agent vatatenda Chitate vatimanyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvasiva zvakavharwa, vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. Mumwe muvhoti vasamusoni neweyemhuka vanoti vanofara nekukunda kwetriple C musarudzo dzemakanzura muchinhoi, umo yakakunda mumawadhi gumi ikakundwa mumawadhi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoi ndinofara zvikuru netriple C nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoi. Zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezanu oro nemamwe mabato asiri triple C.
Bato retriple C iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinhoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi, Norton, Zvimba East nechegu to West kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo. Vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakave mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofanira kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat, ndorongwa hwamwari.
Vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and
mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasonandi West vaAusten Rovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi. Kukariba vakasarudzwa kumirira awadhi 6 vaGeorge Masendu vetriple C vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose muKariba kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasonandi West rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura zanu PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, triple C iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa. Ndakamirira studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.